ndinokuchingamidza ine mufaro inindini Ibanzi Zininga. Heinoi misoro yenhau dzanhasi muvhuro, zita 18-2017. Chirongwa cheOperation Restore Legacy chinosvika kwamvura yacheka makumbo mushure mekushanda kwemazuva makumi matatu nemashanu. Veruzhinji nemapato akasiyana-siyana anotambira kupera kweOperation Restore Legacy, vamwe nemufaro, vamwe nekusuwa. Vanhu vakawanda votarisira zviri kubuda kuSouth Africa musarudzo yeutungamiriri webato reANC, uko vaCyril Ramaphosa vari kukwikwidzana naamai Nkosazana Dlamini Zuma, chigaro chemutungamiriri webato iri. Vechidiki veMDCT vopa vanoshaya zvekudya pasi peurongwa hwekisimusi. Vaimbove varwiri vehondo yerusununguko vanoti havasi kufara nemaumbirwo akaitwa utungamiriri huri mupresidium. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kupera kwaita chirongwa cheOperation Restore Legacy. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860, 6080, 15580, ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Musakanganwe kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na 6 AM uye 2 PM mazuva ose. Musakanganwe kutifarira pa Facebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook yedu. Endai pa link iyi www.facebook.com/voashona.